Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 14 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti, hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Amai Mugabe, ndivo mukadzi mukuru, mukadzi womutungamiri wenyika, vanofanira kuita zvinhu zvine chiremerera, zvinoratidza kunyara, zvakarewo zvinoratidza kuremekedza mitemo yenyika, ndochekutanga.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vanoti mapurisa anofanira kutevera mutemo panyaya yaamai Grace Mugabe neshoroma yekuDubai yavanonzi vakatorera dzimba.
Mukuziva kwangu nyaya dziri pakumatare hadzisi nyaya dzatingataura nokuti dziri pakati pamatare. Hazvisi pamutemo kutaura nyaya dziri pamatare, sechinotyora mutemo. Saka iyi nyaya iri ngaitsengwe nendare.
Asi Vanik Mangwana veZanu PF vanoti vanhu havafaniri kukurumidza kumedza kutsenga vachada. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Amai Beatrice Mutetwa, gweta riri kumirira imwe shoroma yekuDubai vaJamal Ahmed vane dzimba shanu dzakatorwa naamai Grace Mugabe, mudzimai wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vanoti vari kuzokwira kumatare nemusi wemuvhuro kuti amai Grace Mugabe vabvise mapurisa nevasori vavakaisa padzimba dzavakatorera vaAhmed. Izvi zvinotevera kusawirirana pakati pevaviri ava nenyaya yering yengoda inokosha miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana yakatengwa namai Mugabe asi vakazoiramba. Vaviri ava havasi kuwirirana kuti mari iyi yodzoserwa sei. Amai Mugabe vakatora dzimba dzavaAhmed uye vakazonziwo nedare ngavabvise vanhu vakapinda padzimba idzi. Asi iko zvino mapurisa anoti ave kuferefeta vaAhmed nedzimwe nyaya dzine chekuita nezveuori. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga.
Amai Mugabe, ndivo mukadzi mukuru, mukadzi womutungamiri wenyika, vanofanira kuita zvinhu zvine chiremerera, zvinoratidza kunyara, zvakarewo zvinoratidza kuremekedza mitemo yenyika, ndochekutanga kuti vape mucherechedzo kunyika yese. Zvino zvavari kuita izvi kana chiri chokwadi zvinoreva pachena kuti havasi kutevedza kana kuremekedza mitemo yenyika. Nekuti kana dare redzimhosva rataura kuti aiwa musatore mutemo muchiuyisa mumaoko menyu, asi mirirai mutevere zvinotaurwa nematare, vanofanira kutevera izvozvo kuti munhu wese agoonawo muenzaniso wakanaka. Izvi zviri kuitwa namai Mugabe zvinoshoresa zvikuru sei nyika yedu. Zvakare zvinoita kuti vaya vadzimwe shoroma dziri kunze kwenyika dzinokwanisa kuti dzinge dzichida kuti dziuye kuzosimudzira nyika yeZimbabwe kana kuzoitawo mabhizimusi dzityire kure, nekuti dzinge dzichiona kuti mukati meZimbabwe hamuna mutemo. Nekuti variko vamwe vanosanganisira naye Mugabe vanozviona sekuti vari pamusoro pemutemo.
Ko, munoonawo sei danho riri kutorwa nemapurisa rekuti tanzwa kuti pane nyaya yekunetsana nenyaya yering, mapurisa opindirawo kuti taakuferefeta ivo vaAhmed vanonzi vakatengesera amai Mugabe ringa?
Ndiro dambudziko remapurisa anoshanda achiita sekuti mashoko ekuti ZRP anoreva kuti ZANU PF Republic Police vanoshanda vari kudivi. Iko zvino vaakuita sekuti vari kushandira amai Mugabe. Hazvisi izvo, mapurisa haafaniri kushanda sekuti zvikonzi kana kuti vanhu vanoferefeta vachishandira munhu mumwe chete.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vachitaura vari parunare kuJohannesburg. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vaNick Mangwana vanova sachigaro weZANU PF kuUK province.
Mukuziva kwangu nyaya dziri pakumatare hadzisi nyaya dzatingataura nokuti dzichiri pakati pamatare. Hazvisi pamutemo kutaura nyaya dziri pamatare, techito tyora mutemo. Saka iyi nyaya iyi regai itsengwe nendare ndokutongwa kwazvinoita. Kana zvatsaurwa mudare togona kuzvitaura, seizvo kuti mapurisa ari kutiwo uyu munhu uyu tirikutomuda munomu. Pane nyaya dzaanotori nadzo, tinotori namawaranda ake. Izvozvo zvatingangoteerera. Izvo kuti tingazochiti kuna judge anofanira kuita conclusion yake, anofanira kuarrive at judgment. Isusu pano paradio takuitawo majudgments edu. Aiwa, izvozvo hazvisi pamutemo. Ngatiteverei mutemo. Handinei zvatikutaura pana pane nyaya yekuti hurumende ngaitevere mutemo, mapazi ehurumende ngaateere mitemo, mainstitutions ngaateere mitemo, isuwo ngatitevere mitemo.
Aiwa, asi panyaya idare ranga rati ngavabve, izvi havana kuzviteedzera.
Ndokutaurwa kwazvinoitwa. Vakanzi ngavabviswe vanhu vamai Mugabe ngavape. Handiti vai Mugabe vari kuti handina vanhu vokubvisa ipapo. Saka odha mukaitarisa odha iyaya yaiti ningina ichitaura mazita avanhu, asi vanhu ivavo varonzi havapo. Saka in that sense togona kuti vakadii, vakakomplaya, nokuti havapo. Vanhu varipo havasi ivavo. Vanhu varipo vanhu vakaunza nedzimwe nyayawo dzakatosiyana nedzidzi. Handiti maona. Saka ndozvandokusikana, tikada kupinda munyaya idzedzidzi tingatotozviringana vi, nokuti pane two sides ka. Vai Mugabe vanoti vakanzi Russell garogoreraza ngaabve, iye vanoti Russell garogoreraza hapo. Vakanzi ningi ngaabve, iye vanoti hapo ipapo. Saka
Vaniki Mangwana ndisachigaro wezanu PF ko UK vanga vari parunare ku Britain.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Vagari vemuchitungwiza vanoti vari kutyira kuti chirwere chetyphoid icho chauraya vanhu vaviri muHarare chinogona kupararira kusvika kumisha yavo nenyaya yekushomeka kwemvura. Vana chiremba vanoti chirwere chekolera chinogonawo kupararira munyika nenyaya yemvura iri kunaya. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wechitungwiza Residents Association vaMavelas Kumalo.
Hatizvinyanyofara zvikurusa nemamiriro akaita nyaya dzeutano nekuti musa wechitungwiza musa uri makilomita asingapfuuri 20 kusvika kuHarare, uko kunova kwakaita dambudziko retyphoid yakauraya vanhu vairi mumazuva mashoma apfuura, zvakare ikasiya vazhinji vari muchipatara kana kuti vatirapwa, vamwe vakatoadmitwa muzvipatara. Saka isusu wose musa wechitungwiza unowanzogara uchiwana dambudziko rekushayikwa kwemvura, zvakare tichiwana mvura iyi kubva kusiti of Harare riri kuona riri dambudziko chose. Saka vanhu vari kugara vakabatira hana mumaoko izvozvi, vachitya kuti typhoid iyi ingangodaro ikauya zvakare muguta remuchitungwiza.
Zvii zviri kuitwawo kuchitungwiza kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi? Pane dzidziso iri kuitwa here?
Hapana dzidziso yataona iri kuitwa, zvakare vekanzuru yedu vakangonyarara. Saka izvi zvinhu zvaita kuti tinyore gwaro riya tichavapawo tsamba mangwana ine nyunyuto idzodziya dzatanyora kutiwo vagare vari alert, zvakarewo vaedze kugadzirisa mamwe matambudziko ari kukonzera kuti kolera inge iripo, akafanana nekushomeka kwemvura yakachena, kusatakurwa kwemarara nguva iripo, zvakarewo kusagadzirwa kwemapaipi emasiweji anenge abvesa aya.
Saka vanhu vari kuwana mvura mazuva akawanda zvakadii kuchitungwisa uku?
Tiri kutopona nenyasha dzaMwari, sezvo mazuva ano kuri kunaya kudai vanhu vari kutotereredzawo mvura kubva pamagata inonaya iya pamusoro Pemba nezvimwe zvakadaro. Yekunwa inongouya kamwe chete pasvondo, saka izvi zvinomanikidzira vanhu kuti vozopedzisira vaakuchera yekupfimbika iya mvura yekutsengeta mudzimba. Zvinova izvo zvinozokonzera kuti mvura izova neutachiwana yokonzeresa zvirwere zvakasiyana-siyana.
Saka muri kukurudzira kuti kanzuru iite sei apa?
Tiri kukurudzira kuti kanzuru ngaitenge mvura yakawanda kubva kusiti of Harare sezvaisvo tikemuneza, yopa vagari vemuchitungwiza mvura inokwana kuti vashandise mudzimba yakafanana nekunwa nezvimwewo. Asi as a long term measure tiri kuti kanzuru ngaiise mari yobatsirana ne central government yekuti musoro wechitungiza uve one dhamu rayo. Tirikunzwa izvozvi vanongotaura nezvemuda dhamu yaane nguva ichingotaurwa nezvayo, asi hapana mari yavanoisa padivi yekuti vaive budget rekuti dhamu iri ringe riripo.
Mukuru wechitungiza Residents Association vaMavelas Kumalo vari parunare kuchitungiza. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezvemabhizimisi, nhasi tine hurukuro nemukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, nezvegunun'una kuri kuita vanhu vakawanda kuti zvinhu zviri kugadzirwa muZimbabwe zviri kudhura zvakanyanya. Tavabvunza kuti sei zvichidaro.
Chokutanga inyaya yokuti tiri kushandisa mari yakasimba chaizvo yekuAmerica. Saka nyika dzatinodyidzana nadzo dzakaita seSouth Africa dziri kushandisa randi yanga ichidona. Saka kudona kunoita randi kunoita kuti maZimbabweans ari kutengesa zvinhu zvavo kuSouth Africa atadze kukwidzana nezvinhu zvinogadzirwa kuSouth Africa. Saka mukatarisa imi mitengo yezvinhu zvemuZimbabwe iri pamusoro-soro tichienzanisa neye kuSouth Africa. Mukatarisa zvakare patakashandura mari tichibva muZimbabwe dhora tichienda kumari yekuAmerica, hatina kunge tine nzira yakanyatsogadzirwa zvakati twasa-twasa yekushandura nayo mari yedu. Saka naizvozvo munhu wega wega aida kungobata mari yekuAmerica, saka aikwidza mutengo wezvinhu zvavo. Saka naizvozvo munoona kuti kana mapazi ehurumende akaita semaparasetal anogapa maservices anodiwa kuti mabhizinesi afambe, anenge achiita mitengo yepamusoro-soro, vachisvipa mari dzavanotambira dziri pamusoro-soro, zvinoita kuti kutengeserana akaunti mitengo yezvinhu zvemuZimbabwe zvikure chose. Saka mukatarisa zvinhu zvose zviri muZimbabwe nokuda kwekushandisa kwatiri kuita mari yeAmerica, nokuda kwekuderera kuri kuita uremu hwemari dzenyika dzakatitenderedza, ingave South Africa, ingave Zambia, tinoona kuti zvinotikanganisa kuti titadze kunge tichigona kukwidzana nezvinhu zvinogadzirwa munyika ino.
Saka semaonero enyu, chii chingaitwe nekuchimbidza kana kuti mune ramangwana kugadzirisa dambudziko remitengo yezvinhu iri?
Kune zvinhu zvakawanda zviri kutaurwa kunzi zvinge zvichiitwa. Chokutanga ndechekuti makambani edu ange achigona kuitawo basa ravo zvinoita kuti vakwikwidzane nevamwe. Mukatarisa muZimbabwe mune zvinhu zvakawanda zvinoita kuti zvinhu zvedu zvimitengo ikwire. Zvakaita sekushayikwa kwemagetsi kwamange muchimbotaura, kushayikwa kwenjanji chaiyo, nekuti iko zvino kana tichida kutengesa zvinhu zvenyu zvicherwa kana zvimwe zvinonetsa kutakura, munge muyemavo kutoshandisa marori magonyeti aya musingashandisi njanji. Saka zvochireva kuti kushayikwa kwenational railways yeZimbabwe kunoita kuti makambani anga achishandisa transport inodhura kuti vaendese zvinhu zvavo kunyanza zviende kwazvinofanira kunge zvichienda. Saka zvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvichigadzirwa, zvinhu zvakaita seinfrastructure, ingave migwagwa, ingave nyaya yenjanji, ingave nyaya yemagetsi.
Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro nenyaya yechikafu, apo vamwe vari kupomera bato rezanupf nyaya yekunyima vanopikisa chikafu. Nhengo yemdct vajob scaler vanoti vange vari kumusha kwavo kwagutu kumasvingo mukupera kwegore vakaona vanhu vemapato anopikisa vachinyimwa chikafu. Nyaya iyi takamboitaurawo pano panevhenyu reStudio 7 negurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishuwa emahofa, vakataura kuti vakanzwa nyaya dzakadai kuti dziri kuitika vakagadzirira kuti vadziongorore ndokunge vadzipirwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vasikala.
Ndasvika kumusha ndakawana vanhu vazhinji vachinyunyuta zvikuru nenyaya yokuti vakanga vachinyima chikafu cheCare International navanhu veZANUPF vakanga vazviimposa kuti ndo vakanga vava vatungamiriri vechirongwa cheCare International. Vatungamiriri vemafero nemavhileji eZANUPF kumusha uku vakanga vabvuta urongwa uku kuti ndivo vaako kutungamirira. So marista ese akanga achinyorwa navanhu vachikwidzirwa akanga ari evanhu vezano PF chete ne MDC ndi uchiriji wakanyimwa chikafu kusanganisira ne mumwe anotogara pamba pangu muzukuru wangu akanyimwa zvichinzi ha iwone kuti tinogara pamba pa Jobs kala tikupi
ko chikafu icho hachifanire kugoverwa here ne iwo vanenge vakaita nemasangano akaita sana kea vakuti zvematongerwe nyika izvimire
iwo vekea international ndofunga kuti havana kunge vanga vazviziva kuti ndozvekuita vanhu vezano PF maboka namaboka vakanga vatsveta vanhu ava kuti vanyorwe mazita avo vari kushaya mumusha so ndanzwa kunyunyuta kwakaita vanhu kutanga nomuzukuru wangu pamba kuti ari kunyima chikafu ichi nokuti anogara pamba pangu ndakazoona vazhinji vamwe vakuru vomusha vachiuya kumba vachindirondedzera nyaya imweyo yokuti tiri kunyima chikafu muno musha chekeya nokuda kwenyaya dzavanhu vezano PF vaakuzviita ivo varidzi vechirongwa ichi
makavaudza kuti kudii ivo vainyimwa chikafa
so indikati kone mhaka yei imi musina kureiza ishu iyi kuti ndozviri kuitika kuno zvikanzi hatimbozivi kuti tozvifambisa sei nokuti vanhu vese vemdc muno musha nevokwana mujuru vese vari mumusha muno vari kunyimwe chikafu saka zvadaro ndazoenda kumatownship zvakare patakaenda kunosongana navamwe takangowana ichinguva nyaya imweyo iyoyo yokuti vanhu vazhinji vaicomplaina taona kudaro ndobva ndakazoona iri kodzero yokuti yegrind ndizivise nyika kuti ndo zvinhu zviri kuitika mumusha mangu izvi handina kuziva kuti shoko iroriya randakazivisa kupfurikidza nemhepo yefacebook rakatakashira pasi rino rose rakapindirwa kuzikana rasvika kuheadquarters yekea international iri kulondon ndo pandakazofonerwa navakuru vekea international vomuno muzimbabwe kuti kozviri kufamba sei nokubva ndangorondedzera semarondedzera andaita kuti ndo zvandakawana zvichiitike mumusha vakatuma komiti yavo yekumasvingo region yakaindoita investigate zvese vakawana zviri zvo zvanga zvakaitika so vawana zvakadaro vakabva vandosvika nokuita urongwa utsva nokubva vandodzima mazita evese vakanga vakanyoresana navana navazvukuru vasiko vamwe vari kuHarare vamwe vasi vakatotama kumisha ukoko so vese vaya veopposition vakanga vanyima vese vakabva vazonyorwa mazita avo vakawana chikafu chavo pavhiki rapera iri so ndinoona kuti iko zvino pera yakazvonenda ikatogadzirisa chirongwa changa chavhiringwa zvikuru kwazvo mushamo kwokuti vatsigiri vemapato anopikisa vasawana chikafu
vaimbova nhengo yedare reparamende vachimirira MDCT vajob scaler vari parunare muHarare iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mpyanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mpyanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvinafundo Dr. Chipo Dendere avo tichange tichikurukura navo pamusoro pemabasa akaitwa nava Barack Obama mutungamiri weAmerica uyo ari kusiya chigaro nemusi wechishanu svondo rinotevera. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Dr. Dendere.
Niniwo ndafara kuva pano.
Dr. Dendere, mungatitsananguriro mabasa amuri kuita imi here semunhukadzi imo muno muAmerica?
Ini ndiri mudzidzisi kuuniversity kuGettysburg College. Ndinodzidzisa nezvenhau dzepolitics kunyanya mamiriro epolitics muAfrica nedzimwe nzvimbo dzisati dzave nedemokrasi yakanyanya.
Tinoona pari zvino America iri panguva yekunge ivo vava kuchinjana masimba. Tichiona kuti vaBarack Obama mutungamiri weAmerica vapedza pavo uyezve nemusi wechishanu musi wa20 ndira vachange vachipa masimba kuna vaDonald Trump. Mungati imi zvii zvakaitwa navaObama zvamungati imi ngabatsire madzimai nyanyai kuAfrica nekumuwo?
Tichitanga nemadzimai emuno muAmerica nauye kuvapo kwehealthcare kuti vanhu vakwanise kurapwa, vanhukadzi vava kukwanisa kuwana zvinhu zvakaita se birth control zvichiburikidzwa nekubhadharwa neinsurance yavo zvaiva zvinhu zvakanga zvisipo kare. Ndinoona sekuti ipapo vakagona zvakanyanyisisa. Asi vaObama munguva yavo yekunge vari muwhite house vanhu vazhinji vanogona kunge vasingazivi izvi. Asi kubudikidzira neState Department ravo vakava nemaprograms mazhinji kuAfrica munyika dzakasiyana-siyana aisapota nezvevakadzi.
Tipeiwo nhoroondo yezvirongwa zvakaitwa navaObama zvinobatsira madzimai muZimbabwe.
KuZimbabwe takanga tine mumwe wavo mumiririri wavo vanoitwa Nikki Fox. Akanga ari mumiririri wavo nezvegender. Imwe program yavakaita yakanga iri yekuti tingabatsirisei mafemale journalists muZimbabwe. Vakainvesta zvekare mukuunza vanhukadzi kunyanyanyanye vakadzi vechidiki muMandela Fellows program yavo. Munhu wekutanga akauya kuno aive munhu wechirume. Asi mukazotarisa makore akateera gore negore dzimwe nguva kwaigona kutouya vakadzi vakaenzerana kuwanda nevanhu vechirume. Saka vaObama munguva yavo vachibatana namai Michelle Obama vakanga vari vanhu vanonzwisisa kuti vanhukadzi muAfrica vanoda rubatsiro rwakati panodiwa maprograms ekusimbisa kuti vakadzi vabudirire. So zvizhinji zvavakaita munguva yavo kunyanya kuburikidzira nekuAfrican continent. Mai Michelle Obama pane movie tingati chidocumentary yakaitwa gore rakunopera last year. Pavakauya kuAfrica vachitenderera nyika dzakasiyana kuLiberia kuKenya. Vachitaridza nezvedzidzo dzevanasikana kuti vanasikana tingabatsirisei kuti vazhinji vavo varambe vachienda kuchikoro vana vasarorwe vari vadiki. Ndiwo mamwe atinotiwo malegacies aBarack Obama naMichelle Obama.
Tombodzokera kwamuri, zvii zvamungakurudzirawo mamwe madzimai angange akateerera pari zvino?
Kana kune vakadzi vekuZimbabwe vakateerera, ini ndiri mumwe vakadzi vari member yeorganization inonzi Women for Women Solidarity. Tiri kuita campaign inonzi She Votes 2018 tirikuti vanhukadzi hatingacheme kuti zvakati zvedu hazvisi kumiririrwa kana isusu tisiriwo kupinda munyaya dzematongerwo enyika kana tisiri kutaura kuti zvii zvinhu zvinotinetsa. Saka ngatiunganei zvakataurwa navaObama, ngatiorganizei, ngatitaurei kuti zvii zviri kutinetsa, ngatiproposeiwo masolution ekuti tinoda kuti maproblems edu iwayo aaddreswe sei. Asi zvinofanirwa kubva kwatiri isusu sevanhukadzi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ndinokutendai Dr. Chipo Dendere kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemire achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvezvinyunyuto zvaigara zviri muvanhu vazhinji pamusoro pekugovewa kwechikafu. Icho chainzwa kuti chaipiwa vanhu vachitariswa kunzi wabuda mumba mani, kana kuti chaipiwa webato reZANU-PF chete vemapato anopikisa vachinyimwa. Asi nhasi tashanya kwaRukweza uku tawana amai Loveness Makaure kuti vataurewo pamusoro peshanduko yavepo panyaya yekugoiwa kwechikafu mudunhu ravo. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7, amai Makaure.
Aiwa, neni ndinofarawo Jonga Kandemire kutaura nemi.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Nhasi tati timboshanyawo kudunhu renyu kwaRukweza, kwaRusape, kuti tinzwe pamusoro penyunyuto dzataimbowana pamusoro pekugoiwa kwechikafu. Tainzwa kuti chaipiwa chichitariswa kunzi munhu abuda mumba mani. Mungatiudza kuti pane shanduko here yavepo pakugoiwa kwechikafu pari zvino?
Aiwa, tiri kunzwa kufara chaizvo shanduko yavo. Iko zvino hazvisi kuchatariswa kuti uyu ari kubva mumba mani kana kuti mwana wani. Takungopuhwa chikafu sekupiwa. Of course, tinozadza kuti kunge vanhu vachipiwa wese. Asi wari kupiwa wacho wari kungopiwa vanhu vakasangana.
Chii chakakonzera shanduko iyoyi amai makaure tichiona kuti maisimbo gunununa kuti chiri kusarudzwa kuti vemapato anopikisa vanonyimwa vebato rezanopf ndo vanopiwa.
Ndinofunga kuti nhaurirano dzakaitwa idzi ndofunga ndo dzakakonzeresa kuti zvinge zvichigadziriswa kuti vanhu vange vachitambira wese. Tichitenda vakuru vedu vairamba vari kungoramba vachitaura kuti hazvina kunaka zvokuti munotarisa kuti munhu ari kubva mumba mani. Munhu wese ane nzara, munhu wese ari kufa nenzara, saka munhu wese ngaawane chikafu. Kana dai kuri kunzi vanhu vari kushaya, havazoshayi wese wese basi tisingatarisiri kuti uyu abva kumba yakati, uyu abva kumba yakati. Ngatingopese kupa takangosangana. Saka ndozviri kuitika kunharaunda yedu kunoku.
Imi muri munharaunda ipi amai makaure? Muri muwadhi ipi kwarukweza?
Ini ndiri muwadhi 27 kumakoni saa.
Saka ndozviri kuitikawo here kana kune mamwe mawadhi zviri kuitika menyu izvi?
Kune mamwe mawadhi hazvisi kuitika. Wari kutotarisa kuti uri kubva mumba mani. Asi muwadhi medu munomu ndoti aiwa iye zvino zvinhu zvatinakira. Kuburikidza nekungoramba vanhu vari kungotaura vachingotaura. Uyezve chakanyanya kutibatsira ndechekuti vari kutungamira vacho vakangosangana kuti mumwe muganuwo mumwe muMDC, saka zvanga zviri kungobata kuti vanoti kwachitora kwachitora. Ndo zvakanyanya kutibatsira. Asi dai vakapinda vari vega mazano, zvingadai zvakatineta kuti tingadai pamwe tisina chatiri kuwana.
Imi muri webato ripi amai makauri?
Inini ndiri muMDC wekwatsvangirai.
Tiri kunzwawo kuti pane nyunyuto pamusoro pemari dziri kuzobhadhariswa vanhu dziri kunzi ndedzekutakura chikafu ichochi chinopiwa vanhu pachena. Muri kubatwa sei nenyaya iyo?
Panyaya dzemari idzi, mari dzine dzichifanirwa kunge dzichibhadharwa, riri kunzi bhegi rega rega richitenge riri kuuya rinofanirwa kunge richibhadharwa 50 cents, asi tiri kuzobhadhariswa ya $1.25.
Saka mari imwe iyi iri kuzoendepi?
Ndo dzinenge dzichizotorwawo zvadzo nevakuru, nokuti vanotoburisa muromo wekuti mbudzi inorya peyakasungirirwa.
Muri kumhangara here zviitiko izvozvi kuutungamiri hwenyu kanawo kumapurisa?
Hatisati tamhangara hedu, unenge wakutongozoonawo kuti ukada kuti ubva wanyaya uzvida kuti iwewo umire mire zvakanyanya unotosvera wapinda pakaipa. Saka tinozotongonyarara tongobhadhara mari dzochinyararisa, asi takabvira wanyatsarwa seyaseya kuti mbudzi inorya peyakasungirirwa.
Saka mhuri iri kupiwa chikafu chakawanda zvakadii?
Zviri kuti izvo pachibage pari kupiwa 50 kg paimba. Hazvina basa kuti muri vangani, mozoishandira munoita food for work.
Manga makateerera kuna amai Loveness Makaure, mugari wemuwadhi 27 kwarukweza mudunhu reMakoni South kuManicaland. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndine wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muwako waBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vanoti mapurisa anofanira kutevera mutemo panyaya yaamai Grace Mugabe neimwe shoroma yekuDubai yavanonzi vakatorera dzimba. Asi vaNick Mangwana vanova nhengo yeZANUPF vari sachigaro webato iri kuLondon vanoti vanhu havafaniri kukurumidza kumedza kutsenga vachada panyaya iyi. VaJob Scholar vanoti vari kunyimwa chikafu kumaruwa vanofanira kumhangara nyaya idzi kuhurumende kana kuvakuru vakuru vemasangano ari kupa rubatsiro, nekuti vakasorovabembera vanofane nzara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoemba kuti muchange minesu zvakare. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawebsite yedu inoti www.voashona.com, uye munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel Z muchishandisa decoder reWiztek kubva na7 kusvikana 9. Anogoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 womgqibelo mhla ka 14 zibandlela 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kambe ukubambana kukaZulu ekuthini kafuni intengo entsha yokusebenzisa umakhale khukhwini kungakuyiso isizathu isibangele ukuthi yehliswe
into ethi
Udaba lokupha inkundla eBarber Fields Stadium igama likaMnumzana Lookout Masuku wayekhokhela ivuyo leZebra lokhu lusidla uBhedu kobulawayo.
Kuyasifundisa kakhulu abantu abasha ukuthi sike siyele emuva sithi kade vele kuyini okwakuhluphele oLookout Masuku bese sengabafana abancane bangena egangeni balwisana lohulumeni wobandlululo okaIan Smith.
Alamhla sile ngxoxo lomkhokheli webandla le-Alliance for National Salvation, uMnumzana Moses Mzila Ndlovu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kambe ukubambana kukaZulu ekuthini kafuni intengo entsha yokusebenzisa umakhala ekhukhwini kungakuyiso isizathu na esibangele ukuthi yehliswe. Sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe womnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I think ukukhalaza kukaZulu kube le-contribution enkulu kakhulu ngoba abantu abaningi bebekhala ngokuthi intengo le yedatha le iyintengo abantu abaningi abangasoze beyikwanisa okokuthi idatha inzenge-250 megabytes abantu kade beyithenga ngedola bese bebezayithenga nge-$10. So khonokuyana nje babonile na ukuthi politically bekungayenzi izamanjela njalo ukuthi uminista we-ICC uSipho Mandwandzira ulama-registration I3 uzathola naye ukuthi on his personal note ububonile abantu sebemtshela-ke ukuthi kona ama-contributions abantu abafonayo kumbe abathumeza ama-message ku-station sakhe ayehle kakhulu. So kubona ngani ngokunye okuyizinto okwenze bayehlisa ngoba bonke bona laba abaningi bakhona ngo-businessman kade kuza-affecta i-business yabo. So I think imodel yakhona vele ingesoze ibe sustainable. But ngakubuza ukuthi-ke kuzayenzeka esikhathanayo esingamani ngoba bakhulume ngokuthi bazakhweza.
Bakhona abathi bona lokhu bekusenzelwa ukubana abantu behluleke ukuthumelana imbiko engaba lokwenza lokomba ngazwe. Ubona kungaya kuliqiniso into?
Kungaba iphuzu elikhulu kanjani ngoba ngicabanga ukuthi ngomnyaka lo ophelileyo intani sezifana nabe-display nabotajamuka abantu abaningi bebesebenzisa bona labo emakhalekhukhwini ukuthi be-mobilize abantu kodwa-ke into esikuhluphe lapho akukhethi phela ngayintengo sikhwebile ukuthi kona intengo leyo i-affecta umuntu ophilisana ngehulumende inga-affecti umuntu osekele uhulumende. So into eninjalo ukuthi idovide zisuka zi-affecte wonke umuntu kugcina kusa-affecta labo nalabo abasekela uhulumende. So yikho lapho abangeke bekwanisa ukukhetha khona ukuthi hhayi abangasekeli uhulumende idatha izakhwela abasekele uhulumende idatha izaya.
Olo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umanisipala wedolobho lakoBulawayo ukhangelelwe ukuhlaziya njalo udaba lokupha inkundla eBarber Fields Stadium igama lokuthi Lookout Masuku, yena oyikhokhela ivuyo leZebra. Lolu daba lwethulwe kumanispala ngukansila Mlandu Ncube esithi le kuyabe kuyinhlonipho enhle engaphiwa iqhawe lesizwe uMasuku owabhubha ngomnyaka ka-1986 ngemva kokuvalelwa esitokisini nguhulumende weZanu wayemethesa icala lokufuna ukumgenqula okungekho emthethweni. UManispala wama ukuhlaziya lolu daba ngemva kokuba iningi lamakhansila lingavumanga ukuthi ibizo leBarbara Fields liguqulwe. UZulu uchiyene imbono ngalolu daba. Siqale saxoxa lomnumzana Ezra Chisa Sibanda ocubungela ezemidlalo.
Ngiyabonga kakhulu ke Chris, angivumelani lakho lokho, kanti vela kumelanga vele kwenziwe izinto ezamagama fana lemigwaqo nale kwapha manje kakhulu ukuthi ijinje imigwaqo. Kanti sizafunda njani ke imbali yesizwe sakithi? Sizafunda njani imbali kaBulawayo? Sizafunda njani imbali yamaNdebele? Sizafunda njani imbali yeZimbabwe ngendaba zonezo ukuthi kuye kutshintshe amabizo famuzo? Ma ufuna ukufaka igama elitsha or ibizwe elitsha ubize ukuthi ubabe uLookout Masuku, simhlompe kakhulu ngoba-ke engquthela ke umlelo omkhulu we-Zipa Forces. Akwakhiwe-ke ilokithi elitsha ukuthi uLookout Masuku, akwakhiwe-ke istadium esitsha kuthiwe uLookout Masuku. Lokhu vele kukhona, amazizo ayevele khona, akumelanga atshintshe. Sizukulwane sizukulwane siyafuna ukwazi ukuthi-ke kuze kuthiwe Barbara Fields ohambe njani. Hatho ukuthi uqalise kathesi, asihambeni sihambeni lembali yonke. Izitizo zalezi zakwo-Rose zakumezihlele zikhona zinye zakwo-Rose ukuthi abantu bafunde phela imbali. Ungahambe emazweni anje abo-America labo bana kakutshintshwa lokhu kwabhalwa ngo-AD banibane lokho kunjalo. Yikho ngikutsho lokho.
Kodwa kungaguqulwa igama kuthiwe Lookout Masuku Stadium, ubona ungani kuyini okungaphambaniseka?
Ukuba usemagumeni okanye okuyikokona usukuphelile ebantwini, ukuthi kathesi iBarbara Fields ungayibala ukuthi kuze kuthiwe iBarbara Fields kwawuhambe njani, iziyakhiwe kuze kube njani, kwawuhambe njani. So iphambanisa kakhulu ngoba kathesi iBarbara Fields ilokishi liyaswela lokhu iBarbara Fields ilokishi i-stadium uthiwe Lookout Masuku. Hhayi kakusebenzi, abantu abaningi ngabaphambanisa njalo kakungasela lesiyani ukuthi-ke uzwe ukuthi kuyeke nafu lapho ecenjini elikhulu sengise-Barbara Fields stadium akusebenzi ukuthiwe Lookout Masuku. Hhayi ubabaze mhlonipho uLookout Masuku akwamthweleleke ilokishi kuyakhiwa amalokishi amaningi lapha kobulawa Chris. Nxa kwakuthiwa amalokishi amaningi kakubizwe ukwabo Lookout Masuku, izikolo kazibizwe ezintsha ezakhiwayo Lookout Masuku. Kepha nokuthi landa imzizi yazisekunda sikolo kathi ufike uyitshintshise igama layo angeke kusebenze lokho.
Alo-ke ngumnumzana Ezra Chisa Sibanda, ingcwethi ecubungula ezemidlalo, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Nqabutho Nicholas Mabhena owenhlanganiso yeZimbabwean Community in South Africa othi igama leBarbara Fields Stadium kumele liguqulwe kube yiLookout Masuku Stadium njengendlela yokuthuthukisa imbali yesizwe.
Thina ngombono wethu ubaba uGeneral uLookout Masuku omunye wangasekho emhlabeni, liqhawe lenkululeko elalwa lilwela ukuthi sikhululeke, akazange ahlonishwe selokhu wakhokhela ibutho leZebra. Siyakwazi ukuthi ufe ngo-1986 efela ezandleni zeZanu PF ngesikhathi seku-ground lapho ayegxekwa khona ukuthi ufuna ukuvukela umbuso webandela ubusayo eleZanu PF. Yikho-ke thina-ke ngesikhathi esikiso khathesi siphakathi kohlupho ukuthi kade vele izinto esasizilwela zingabi kwino esakulwelayo singakubona. Yikho-ke thina sicabanga ukuthi nxa sitshintsha ibizo ukuthi kusuka ukuthi Barbara Fields Stadium kuya ku-General Lookout Masuku, kuyasifundisa kakhulu abantu abathi ukuthi sike sifiyele emuva sithi kade vele kuyini okwakuhlupheni oLookout Masuku bese sengabafana abancane bangena egangeni balwisana lohulumeni wobandlululo oka-Ian Smith. Kuyini namhlanje thina njengabantu abatsha, abantu abancane esingakwenza njengoba sikhangelelane lohlupho olukhulu lweZanu PF esingakwenza ukuthi esingathi ngolwasemzini sithole inspiration ukuthi silwisane leZanu PF sikhangelele kakhulu kuya ku-2018 elections ukuthi abantu abatsha sifunda ngempilo kaLookout Masuku. Yikho sibonti njengoba iliqhawe njalo futhi i-stadium besanisemzilikazi abantu sigcwala khona ama-weekend wonke. Nxa i-stadium besiyana sibizwa kuthiwa General Lookout Masuku, iyabe sehlonitshwe okuyikho okumfaneleyo uLookout Masuku.
Bakhona abathi bona ukuguqula ibizo kuyabe kufana lokucitsha imbali yesizwe, uthini wena ngalo?
imbali yesizwe esicithekile ngeyethu eZimbra eka General Lookout Mazungu. Ungabuza umntwana omncane ofunda o level obhalise o level, ungambuthi ngubani u General Lookout Mazungu akamazi, ungambuthi ngubani uNilita Mangena akamazi, ungambuthi ngubani uJZ Moyo akamazi. Yikho ke kumele sivuselele eyethu imbali, ngoba kumelanga ukuthi abantu bethu bafunde ngembali yabantu abasincindezelayo kuphela. Yikho satshintsha ibizo elithi Rhodesia sathi Zimbabwe, satshintsha ibizo elithi Esitiveli sathi Esigodini, ngoba sifuna ukuthi abantu abatsha bazi ngobuqhawe bamabutho ethu elwela inkululeko. Kanti ke futhi ukutshintsha ikakhulu thina esiku-opposition lokhana kuyikulahla ibhathi lelo, njengoba kuthiwa abe-opposition basetshenziswa nguhulumeni abangaphandle kwamazwe. Lokhana kuyikuqala ukuya ngathi ngolwasemzini ukuya back to our roots, ukuthi sikade vele thina imbali yethu yimpi, kungaphi lapho esaphambanisa khona, size sifike esigabeni sokuthi sililizwe namhlanje elingelamali, sililizwe namhlanje abantu abatha abagcwele emazweni befunana le msebenzi.
Hello ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabhena, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Umkhokheli webandla elitsha ele Alliance for National Salvation, ANSA, umnumzana Moses Mzila Ndlovu, uthi baphakathi kokulungiselela ukusungulwa kwebandla labo kusemthethweni kumaviki ambalwa azayo, inyanga kaNhlolanja ingakedluli. Asizweni ingxoxo ayenze lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Okuphezulu kwazo zonke izinto esilungiselela khona ukuthi senze umdlalo lokho esingathi thina i-launch yenhlanganiso le i-ANSA, i-Alliance for National Salvation. Kusamele ukuthi njengoba nasenze isimemezelo sokuthi thina sesibumbe isu lokuthi sibumbe inhlanganiso ebizwa ngaleli gama lokuthi ANSA. Isigaba sesibili ukuthi senze i-launch yona le ukuthi lapho esizancusa wonke umuntu uZulu ovumelana nezinqumo zethu, ikakhulu abantu abavela kwele Mathebeleni the Midlands, ukubana sizehlangana sibe lomkhosi omkhulu ukuba sitshele abantu baleli lizwe eleZimbabwe, sitshele abantu izikhonzi zomhlaba wonke nje jikelele ukuba thina sesibumbe inhlanganiso ezahlosa inhlupho zethu njengabantu beMathebeleni the Midlands. Okwesibili esingaba sikuhlosile kuleli bandla ukuthi sizame ukuthi siqhumane labanye labo abalemizamo efanayo abeMathebeleni. Siloyisa ukuthi anibana abantu bakithi siba nomcabango omunye.
Ukhulume ngokusungulwa kwaleli bandla okusemthethweni i-launch, likhangelela ukukwenza nini lokho?
Sikhangelela ukuthi phakathi kuka-January lo-February, awumelanga ukuthi u-February azayephela singayenzanga li-launch. Izinto ezingabe ziyasibambelela nje ukuthi singafiki lapho yikhona lokho ukuthi sizame ukukhulumisana nabanye, sizinike ithuba lathi sibanike ithuba, mhlawumbe into esiyikhulumayo ibe yinto labo abalayo ezinhliziyweni zabo, emoyeni yabo, engqondweni zabo.
Hello ke ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu, umkhokheli webandla elitsha eliphikisayo elithiwa lona Alliance for National Salvation kumbe ANSA.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ingise Fort Rickson njalo ngilesakhamuzi umnumzana Squeeze Banda Mangayi. Mnumzana Mangayi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, lami ngiyakwamukela baba.
Ye, kunjani Fort Rickson?
Hayi, Fort Rickson owakhathesi kuhle ngani ngoba izulu liyana baba wami.
Lilimi lokuzwayo?
Ukulima sibili, hayi abantu kade bephume ngobuningi babo sibili, besesabela indlala akade ikhona.
Zilimo bani elizihlanyelileyo?
sangele kakhulu umumbu amazambane indlubu lemfe lamakhabe lamakhomane kakhulu ngoba yiwo aphanguzala
likachinsi
hayi ukuchinsa sikachinsi kodwa sikhangelela ukuthi nxa iphela yona lenyanga hayi amakhomane sahamba sidobha wanwani
umumbu ngaba sukahlelile yini
umumbu uyagqiba ulungisela ukukhahlelo kwamanzi
inganani yakho insimo mnumzana asibanda
ya mina ngihlangele i-2 acres ngoba umumbu ngihlangele i-2 acres sibili ngoba ngihlangele i-25 kg
nyakenye uthola kunganani
hayi inyakeni ilanga belithisile kodwa hayi umlimi kithi ngapha e-Fort Drakenstein waphosa wangenela ngoba amasaka ama-6 gokoko lana mina ngathula ayi-14
lo nyaka alubana lithe laqhubeka lisina kuhle izulu okhangelelwa kunganani
hayi lo nyaka nxa lingana njengendlela elina ngayo kuyekela ukuba lokutota kulokho okuyindima kwangemuva kodwa hayi ngikhangelela ikanxa okuyi-3 ton hayi nami ngizabe ngikhuluma ngisithi hayi ngilakho esiphaleni lo nyaka
livama ukuthi lingakuthola lingayitshayi nala liyafaka nje esiphaleni kube ngokokudla ngikhaya kumbe liyathengisa
uhlupho oluba khona baba ukuthengisa kwakhona sithenga amasepa amathukela sithenga ngakho sithenga ngomumbu ngoba imali kayikho
liyabe lithengisa njani khonapho alubana uthe wathengisa igogogo lomumbu uyaphiwa isepe nganani
ababuya nxa bethengisa bona bana babe sithi ibhayi esiyebhaliyana siyabe sifaka igokoko ele-2 liters i-5 liter ele-2 liter uyakunika isepha
kwezinye indawo sesizwe uhulumende ekhuluma ngokuthi sokulobudli okuyizibungu lokokuthiwa yi-army worm khona ngapho alikakuboni na
hayi lapha kade singakakuboni kodwa siyakuzwa nje kuthiwa sokukhona kwezinye indawo kodwa hayi lapha kithi kade kungakabi khona
lilaba balimisa balixwayisayo abalilimukisayo balitshela ukubana alubana kuthe kwaqhamuka kumele lenze so lenze so
thina uhlupho lwethu lapha esilalo emazulegini abalimisi vele hhayi asibaboni vele asikaze sibaboni asilabo vele
abo gatsha lwe-vetinary alibaboni labo
abe-vetinary siyababona laba abangabadibhisi ama-deep attendants ibe siba labo sibatshele kodwa babe sithi bahambise flabhusi izikhalazo zethu
zidibha ngemfanelo kodwa inkomo
baba
ngithi lizidibhisa ngemfanelo inkomo
hayi inkomo sibili hayi ziyadibha umuthi uhulumende uyasinika ngoba khathesi ziyadibha sibili every 2 weeks ziyadibha
lo kuhlatshwa amajekiseni ukuvikela imikhuhlane
hayi ukuhlatshwa kade zingakahlatshwa kodwa bayasithembisa ukuthi zizahlatshwa
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo umnumzana Mangayi ungathanda ukuphosa amazwi okucina
hayi amazwi okucina ngingathanda ukubonga uhulumende ukuthi usinikile inhlanyelo lonyaka salima lo mlimi wasibona izulu lana njalo siyambonga kakhulu njalo sithi idibha lezinkomo ngale lokhu esinika siyabonga
hayi siyabonga mnumzana ube le ntambamenhle khona ngapha
hayi lami ngiyathaba ukuba ungena ehlelweni lwenu lika-Studio 7 olumnandi kangako
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lesakhamuzi se-Fort Rickson umnumzana Square Sibanda Mangayi asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhitule Maphosa. Umbuzo wami wakuqala umnumzana kuhamba njani amalungiselelo okhetho njengoba siyabona ubana ukhetho solusondele.
Okay.
Manje ngubani oza mela ibandla kukhetho njengoba sezwa umongameli webandla esithi yena umuntu oseza chia ezombusazo
njengoba ngikile sihamba sikhangela njalo abangasimela asikhangele kuma-parliamentarians lelo gagazeni kuphela sikhangela le ndaba naleyo olishintayo iqiniso umongameli
bona bakhona yini eselike lezwa ukubana bayafuna ukuthi bamele ibandla lezaphu njengomongameli kukhetho
bakhona kwendelezo lesikhiso isifethe masingena endaweni zezombusazwe ngingathi iphiki zezombusazwe lapho okhuluma ngakho khona kupresident silabo baningi njalo sizakhangela ukuthi mbani ongathumela okakathesi ofaneleyo okakathesi lakho ekuzimele sikhangelayo okuzayenza kinesisiya lomuntu oda bakhona yena
ungababetha yini amagama amabili abathathu
ngaba sempambanisilele lapho njengse into esiphezu kayo I think ngabe sempambanise kakhulu ukuthi ngitela amagama
sesike sabona indaba eziningi eziphathelane lesigaba semandebeleni ezifana lokupha igama umnumzana Lookout Masuku ukuthi kube ligama le-Papa Field Stadium lokunye okunjalo lina njengebandla likubona njani khona
siyatela impombe akabuya ngombono onjalo ngamakhangela uLookout Masuku umuntu owalela ilizelele esithini Zimbabwe namhlanje ngumuntu owafika esigabeni sokukhokheli esemncane alo wayenza umsebenzi wakhe ngendlela efaneleyo aziphathelekulile nalabo abathibe-online ngokuibadaseziindlelaukasmasuku njengani balikalalombonamoto khangela kakhulu indlela aphathwa ngayo nohulumente khona lo ekhokhela ibanpio njengani abamhlonephanga njalo abakuthakazeleli ukusebenza akuyenzayo so
hayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli hayi lathi sibongile ube lobusuku obuhle lo-ke bekungumnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sengidedela imuva ngilichiya izandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana nilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sicobongela udaba lwabaphila ngokuthengisa ezitaladini ama-vendors edolobheni leHarare asebetshelwe ukuthi bechiye umsebenzi kumanisipala ngoba bengcolisa idolobho osokubangele ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-typhoid. Sixoxa lo nkosikazi Lorraine Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ama-vendors eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations ngalolu daba. Siyakwamukela kuhlelo.
Yes, ngiyabonga.
Isinqumo sikamanisipala lesi singaphatha njani abathengisa ezitaladini kakhulu abesifazana nxa kuyikuthi bengasilandela besuke ezitaladini?
Isinqumo sikamanisipala sivele sesiphethe kubi abantu. Ma sikungenziwa lokho kuyabe kuhlukuluzwe abantu abaningi kakhulu nabanye ababagcinayo. Ngoba umuntu lo muntu lapha xa esebenza kuyabe nabanye abakhangelele ukuthi kuzabaphathisa ukuthi impilo ibe lula. Njengabomama abaningi abathengisayo nabazisebenzayo kuvele kuzaba nzima kakhulu ngoba yiyo imadlala ephathisa ukuthi abantwana baye esikolo bathole zonke iy'dingeko zesikolo babuye njalo bathole ukudla ngensuku ngensuku nokuthi lezo muli zibe nakho ukubhadala amarenti ziphile impilo eyenza ukuthi bazizwe nabo behleli bengabantu. Lesi sinqubo sikamasipala sifuze kho into eyenzakalayo ekamrambathina thina njengo-organization i-research ne-data collection esayenzayo sitshengisela ukuthi omama yibo abanenani eliphezulu kulaba abantu abazisebenzayo nabathengisayo emgaqweni beba ngesilinganiso esingamashumi ayisithupha nanhlanu ekhulwini i-65%.
Kodwa lina livele liyakukholwa yini ukuthi abathengisa impahla ezitaladini yibo ababangele ukuqhamuka komkhuhlane lo wesihudo se-typhoid?
Leyo yimihlolo kabadayisile. Ngike ngabala eliphephandaba online lilamapikitsha grafi agrafic ekuthiwa graphic reskiwa okutho ukuthi atshengisa ngokusobala nokucacileyo inekeza esembari naphakathi emafletini abantu bahlezi phakathi kwedodi. Ngangisithi idodi ngitsho ubulongwe bomuntu okukhozelwa yisuwethi. Isuwethi ihlezi ituduma. Amalokitshi abaningi alakho khonokho eHarare kakhulu. So angiboni ukuthi umuntu othengisayo ungena ngaphi khonapho ekututumeni kwesowethi ngoba la amanzi enekeza aseneminyaka etutuma egeleza ezebike ezitaladeni zemalokitshi sekungathi nje yinto eyingxenye yempilo yabantu. I-Ministry of Health indawonye lamanye la ama-ministries le-council ye-Harare baphakise kakhulu ukuthi ama-vendors kumele akhitshwe emgwaqweni ukwenzela ukuthi i-typhoid yehliswe. Angazi ukuthi iminyaka yonke le i-Ministry of Health ibingakubonile ukuthi abantu bahlezi phakathi kwengcekeza. Bekumele ukuthi i-typhoid iphuma sibone i-campaign esithi awareness campaign etshela abantu ukuthi nazo i-typhoid basobani inje ukuthi lehlise ukuthi ilimaze yenzani kanje ubehlalani ligezi izandla ngesepa gezisani lamafruthu lama-vegetable lapho likhona kungabi le ngcekeza kungabi lezinto noma nje abantu bezaleyephila phakathi kwedoti ezimbabwe ngezini kazivuthwa ngesikhathi yindaba yawo ama-ministries kabakhuzani kakenzi umsebenzi wabo.
Amalunga enhlanganiso yenu liyawakhuthaza yini ukuthi alalele umansipala achiye umsebenzi?
Hayi, lapha sivele sibakhuthaza ukuthi bazibophele esiphambilile kumbe ukuthi banathiphoyizeni.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Lorraine Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ama-vendors eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, sixoxelaye eseHarare. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi seliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga ubelela ngelihle isikhathi kasavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Kambe ukubambana kukaZulu ekuthini kafuni intengo entsha yokusebenzisa umakhalekhukhwini kungakuyiso isizathu esibangele ukuthi yehliswe na? Udaba lokupha inkundla yeBurgerfields Stadium igama likamnumzana Lookout Masuku owayekhokhela ivuyo lezebra lokhu lusidla ubhedu. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezimu.